Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzeduza nasi muvhuro chivabvu 15/2017. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe dual citizenship. Nyanzvi dzose hazvimhingamupinyi zviri munzira yekuumba mushandira pamwe wemapato ezvematongerwo enyika kuitira kuti abvise ZANU-PF pachigaro musarudzo dzegore rinouya. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzotsanangura zvinoreva kukwira kweinflation iyo yakwira ne 0.48%. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mirizhonga yakaitika pamutambo weHighlanders neDynamos neZuro kuBaba Fields Stadium. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.